Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 14/2017 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti, hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Amai Mugabe, ndivo mukadzi mukuru, mukadzi womutungamiri wenyika, vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera, zvinoratidza kunyara, zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika, ndochekutanga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neshoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hadzisi nyaya dzatingataura nokuti dziri pakati pamatare. Hazvipi pamutemo kutaura nyaya dziri pamatare tichitotyora mutemo. Saka iyi nyaya iyi regaitsengwe nendare.
Asi Vanik Mangwana veZANU PF vanoti vanhu vafanire kukurumidza kumedza kutsenga vachada. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Amai Beatrice Mutetwa gweta riri kumirira imwe shoroma yekuDubai vaJamal Ahmed Vane dzimba shanu dzakatorwa naamai Grace Mugabe mudzimai wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti vari kuzokwira kumatare nemusi wemuvhuro kuti amai Grace Mugabe vabvise mapurisa nevasori vavakaisa padzimba dzavakatorera vaAhmed. Izvi zvinotevera kusawirirana pakati pevaviri ava nenyaya yering yengoda inokosha miriyoni imwe chete nezviuru mazana mana yakatengwa naamai Mugabe asi vakazoiramba. Vaviri ava havasi kuwirirana kuti mari iyi yodzoserwa sei. Amai Mugabe vakatora dzimba dzavaAhmed uye vakazonziwo nedare ngavabvise vanhu vakapinda padzimba idzi. Asi iko zvino mapurisa anoti ave kuferefeta vaAhmed nedzimwe nyaya dzine chekuita nezveuori. Mukuzeya nyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga.
Amai Mugabe ndivo mukadzi mukuru mukadzi womutungamiri wenyika vanofanira kuita zvinhu zvine chiremerera zvinoratidza kunyara zvakarewo zvinoratidza kuremekedza mitemo yenyika ndochekutanga kuti vape mucherechedzo kunyika yese zvino zvavari kuita izvi kana chiri chokwadi zvinoreva pachena kuti havasi kutevedza kana kuremekedza mitemo yenyika nekuti kana dare redzimhosva rataura kuti aiwa musatore mutemo muchiuyisa mumaoko menyu asi mirirai mutevere zvinotaurwa nematare vanofanira kutevera izvozvo kuti munhu wese agoonawo muenzaniso wakanaka. Izvi zviri kuitwa namai Mugabe zvinoshoresa zvikuru sei nyika yedu zvakare zvinoita kuti vaya vadzimwe shoroma dziri kunze kwenyika dzinokwanisa kuti dzinge dzichida kuti dziuye kuzosimudzira nyika yeZimbabwe kana kuzoitawo mabhizimusi dzityire kure nekuti dzinge dzichiona kuti mukati meZimbabwe hamuna mutemo nekuti vari kuvamwe vanosanganisira namai Mugabe vanozviona sekuti vari pamusoro pemutemo.
Ko munoonawo sei danho riri kutorwa nemapurisa rekuti tanzwa kuti pane nyaya yekunetsana nenyaya yering mapurisa opindirawo kuti taakuferefeta ivo vaAhmed vanonzi vakatengesera amai Mugabe ringa.
Ndiro dambudziko remapurisa anoshanda achiita sekuti mashoko ekuti ZRP anoreva kuti ZANU PF Republic Police vanoshanda vari kudivi iko zvino vaakuita sekuti vari kushandira amai Mugabe. Hazvisi izvo, mapurisa haafaniri kushanda sekuti zvikonzi kana kuti vanhu vanoferefeta vachishandira munhu mumwe chete.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadewa mavhinga vachitaura vari parunare kuJohannesburg. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo vaNick Mangwana vanova sachigaro weZANU PF kuUK province.
Mukuziva kwangu nyaya dziri pakumatare hazisi nyaya dzatingataura nokuti dziri pakati pamatare. Hazvisi pamutemo kutaura nyaya dzepamatare. Tichitotyora mutemo. Saka iyi nyaya iyi regai itsengwe nendare ndokutongwa kwachinoita. Kana zvataurwa mudare, togona kuzvitaura. Sezvo kuti mapurisa ari kutiwo, uyu munhu uyu, tikutomuda munomu. Pane nyaya dzaanotori nadzo, tinotori namawaranda ake. Izvozvo zvatingangoteerera. Izvo kuti tingazochiti kuna judge anofanira kuita conclusion yake, anofanira kuarrive at judgment. Isusu pano paradio takuitawo majudgments edu. Aiwa, izvozvo hazvisi pamutemo. Ngatiteverei mutemo. Handi nyaya zvatikutaura pano pane nyaya yekuti hurumende ngaitevere mutemo. Mapazi yehurumende ngaatevere mitemo, mainstitutions ngaatevere mitemo, isuwo ngatitevere mitemo.
Aiwa, asi panyaya idare ranga rati ngavabve, izvi havana kuzvitedzera.
Ndokutaurwa kwazvinoitwa, vakanzi ngavabviswe vanhu vamai Mugabe ngavape. Handiti, vanhu Mugabe vari kuti handina vanhu vokubvisa ipapo. Saka oda mukaitarisa oda iyaya, yaiti ningi ichitaura mazita avanhu, asi vanhu ivavo varudzi havapo. Saka in that sense togona kuti vakacomply nokuti havapo. Vanhu varipo havasi ivavo. Vanhu varipo vanhu vakawinda nedzimwe nyayawo dzakatosiyana ndidzidzi. Handiti maona. Saka ndozvandikuti kana tikada kupinda munyaya idzedzidzi tingatotozviringana vi nokuti pane two sides ka. Mai Mugabe vanoti vakanzi Russell Gororaza ngaabve, ivo vanoti Russell Gororaza hapo. Vakanzi ningi ngaabve, ivo vanoti hapo ipapo. Saka
Vaniki Mangwana ndisa chigaro wezanu PF ko UK vanga vari parunare kuBritain.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930.
Kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Vagari vemuchitungwiza vanoti vari kutyira kuti chirwere chetyphoid icho chauraya vanhu vaviri muHarare chinogona kupararira kusvika kumisha yavo nenyaya yekushomeka kwemvura. Vana chiremba vanoti chirwere chekolera chinogonawo kupararira munyika nenyaya yemvura iri kunaya. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru wechitungwiza Residents Association vaMavela Skumalo.
Hatizinyanyofara zvikurusa nemamiriro akaita nyaya dzeutano nekuti musa wechitungwiza musa uri makilomita asingapfuuri 20 kusvika kuHarare, uko kunova kwakaita dambudziko retyphoid yakauraya vanhu vairi mumazuva mashoma apfuura, zvakare ikasiya vazhinji vari muchipatara kana kuti vatirapwa, vamwe vakatoadmitwa muchipatara. Saka isusu vose musa wechitungwiza unowanzogara usiwana dambudziko rekushayikwa kwemvura, zvakare tichiwana mvura iyi kubva kufito Farare riri kuona riri dambudziko chose. Saka vanhu vari kugara vakabatira hana mumaoko izvozvi vachitya kuti typhoid iyi ingangodaro ikauya zvakare muguta remuchitungwiza.
Zvii zviri kuitwawo kuchitungwiza kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi? Pane dzidziso iri kuitwa here?
Hapana dzidziso yataona iri kuitwa, zvakare vekanzuro yedu vakangonyarara. Saka izvi zvinhu zvaita kuti tinyore gwaro riya tichava pautsamba mangwana ine nyuto idzoziya dzatanyora kutiwo vagare vari alert, zvakarewo vaedze kugadzirisa mamwe matambudziko ari kukonzera kuti kolera inge iripo, akafanana nekushomeka kwemvura yakachena, kusatakurwa kwemarara nguva iripo, zvakarewo kusagadzirwa kwemapaipi emasuweji anenge abvesa aya.
Saka vanhu vari kuona mvura mazuva akawanda zvakadii kuchitungwiza uku?
Tiri kutopona nenyasha dzaMwari sezvo mazuva ano kuri kunaya kudai, vanhu vari kutoseredzawo mvura kubva pamagata inonaya iya pamusoro Pemba nezvimwe zvakadaro. Yekunwa inongouya kamwe chete pasvondo, saka izvi zvinomanikidzira vanhu kuti vozopedzisira vaakuchera yekupfimbika iya mvura yekutsengeta mudzimba. Zvinova izvo zvinozokonzera kuti mvura izova neutachiwana yokonzeresa zvirwere zvakasiyana-siyana.
Saka muri kukurudzira kuti kanzuru iite sei apa?
Tiri kukurudzira kuti kanzuru ngaitenge mvura yakawanda kubva kusito Farare sezvo tikemuneza, yopa vagari vemuchitungwiza mvura iyi inokwana kuti vashandise mudzimba yakafanana nekunwa nezvimwewo. Asi as a long term measure tiri kuti kanzuru ngaiise mari nobatsirana ne central government yekuti musawisungisa uvewo negamu rayo. Tirikunzwa izvozvi vanongotaura nezvemuda gemu yaane nguva ichingotaurwa nezvayo, asi hapana mari yavanoisa padivi yekuti vaive budget rekuti gemu iri ringe riripo.
Mukuru wechitungwiza Residents Association vaMavela Skumalo vari parunare kuchitungwiza. Muchirongwa chedu chatinotarisa nezvemabhizimisi, nhasi tine hurukuro nemukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, nezvegunun'una kuri kuita vanhu vakawanda kuti zvinhu zviri kugadzirwa muZimbabwe zviri kudhura zvakanyanya. Tavabvunza kuti sei zvichidaro.
Chokutanga inyaya yokuti tiri kushandisa mari yakasimba chaizvo yekuAmerica. Saka nyika dzatinodyidzana nadzo dzakaita seSouth Africa dziri kushandisa randi yanga ichidonha. Saka kudonha kunoita randi kunoita kuti maZimbabwenzi ari kutengesa zvinhu zvavo kuSouth Africa atadze kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa kuSouth Africa. Saka mukatarisa imi mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe iri pamusorosoro tichienzanisa neye kuSouth Africa. Mukatarisa zvakare patakashandura mari tichibva muZimbabwe dhora tichienda kumari yekuAmerica, hatina kunge tine nzira yakanyatsogadzirwa zvakati twasa twasa yekushandura nayo mari yedu. Saka naizvozvo munhu wega wega aida kungobata mari yekuAmerica, saka aikwidza mutengo wezvinhu zvavo. Saka naizvozvo munoona kuti kana mapazi ehurumende akaita semaparastatal anogapa maservices anodiwa kuti mabhizinesi afambe, anenge achiita mitengo yepamusorosoro vachisupa mari dzavanotambira dziri pamusorosoro, zvinoita kuti kutengeserana akaunti mitengo yezvinhu zvemuZimbabwe zvikure chose. Saka mukatarisa zvinhu zvose zviri muZimbabwe nokuda kwekushandisa kwatiri kuita mari yeAmerica, nokuda kwekuderera kuri kuita uremu hwemari dzenyika dzakatitenderedza, ingave South Africa ingave Zambia, tinoona kuti zvinotikanganisa kuti titadze kunge tichigona kukwidzana nezvinhu zvinogadzirwa munyika ino.
Saka semaonero enyu, chii chingaitwe nekuchimbidza kana kuti mune ramangwana kugadzirisa dambudziko remitengo yezvinhu iri?
Kune zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa kunzi zvinge zvichiitwa. Chokutanga ndechekuti makambani edu ange achigona kuitawo basa ravo zvinoita kuti vakwikwidzane nevamwe. Mukatarisa muZimbabwe mune zvinhu zvakawanda zvinoita kuti zvinhu zvedu zvimitengo ikwire. Zvakaita sekushaikwa kwemagetsi kwamange muchimbotaura, kushaikwa kwenjanji chaiyo yekuti iko zvino kana tichida kutengesa zvinhu zvenyu zvicherwa kana zvimwe zvinonetsa kutakura, munge muyemawo kutoshandisa marori magonyeti aya musingashandisi njanji. Saka zvinochireva kuti kushayikwa kwenational railways yeZimbabwe kunoita kuti makambani anga achishandisa transport inodhura kuti vaendese zvinhu zvavo kunyanza zviende kwazvinofanira kunge zvichienda. Saka zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichigadzirwa zvinhu zvakaita seinfrastructure, ingave migwagwa, ingave nyaya yenjanji, ingave nyaya yemagetsi.
Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vari parunare muHarare. Muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika kumaruwa, nhasi tiri kuita hurukuro nenyaya yechikafu, apo vamwe vari kupomera bato reZANU-PF nyaya yekunyima vanopikisa chikafu. Nhengo yeMDCT vaJob Scholar vanoti vange vari kumusha kwavo kwaGutu kumasvingo mukupera kwegore vakaona vanhu vemapato anopikisa vachinyimwa chikafu. Nyaya iyi takamboitaurawo pano panevhenyu reStudio 7 negurukota rinoona nezvedunhu remasvingo amaishuwa emahofa, vakataura kuti vakanzwa nyaya dzakadai kuti dziri kuitika vakagadzirira kuti vadziongorore ndokunge vadzipirwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaSkala.
Ndasvika kumusha ndakawana vanhu vazhinji vachinyunyuta zvikuru nenyaya yokuti vakanga vachinyima chikafu cheCare International navanhu veZANU-PF vakanga vazviimposa kuti ndio vakanga vava vatungamiriri vechirongwa cheCare International. Vatungamiriri vemafero nemavhileji eZANU-PF kumusha uku vakanga vabvuta urongwa uku kuti ndio vaako kutungamirira. So marista ese akanga achinyorwa navanhu vachikwidzirwa akanga ari evanhu vezvano PF chete ne MDC ndi ruzhinji wakanyimwa chikafu kusanganisira ne mumwe anotogara pamba pangu muzvikuru wangu akanyimwa zvichinzi ha iwone kuti tinogara pamba pa Jobs kala tikupi
ko chikafu ichi hachifanire kugoverwa here neivo vanenge vakaita nemasangano akaita sana kiava kuti zvematongerwo enyika izvimire
ivo vekea international ndofunga kuti havana kunge vanga vazviziva kuti ndozvekuita vanhu vezvano PF mumaboka namaboka vakanga vatsveta vanhu ava kuti vanyorwe mazita avo vari kushaya mumusha so ndanzwa kunyunyuta kwakaita vanhu kutanga nomuzvikuru wangu pamba kuti ari kunyimwa chikafu ichi nokuti anogara pamba pangu ndakazoona vazhinji vamwe vakuru vomusha vachiuya kumba vachindirondedzera nyaya imweyo yokuti tiri kunyimwa chikafu muno mumusha chekeya nokuda kwenyaya dzavanhu vezvano PF vaakuzviita ivo varidzi vechirongwa ichi
makavaudza kuti kudii ivo vainyimwa chikafu
so indikati kone mhaka yei imi musina kureiza ishu iyi kuti ndo zviri kuitika kunosvikanzi hatimbozivi kuti tozvifambisa sei nokuti vanhu vese vemdc muno musha nevokona mujuru vese vari mumusha muno vari kunyimwe chikafu saka zvadaro ndazoenda kumatownship zvakare patakaenda kunosongana navamwe takangowana ichinguva nyaya imweyo iyoyo yokuti vanhu vazhinji vaicomplaina aona kudaro ndobva ndakazoona iri kodzero yokuti yegrindi ndizivise nyika kuti ndozvinhu zviri kuitika mumusha mangu izvi handina kuziva kuti shoko iro riya randakazivisa kupfurikidza nemhepo yefacebook rakatakashira pasi rino rose rakapindirwa kuzikana rasvika kuheadquarters yekea international iri kulondon ndo pandakazofonerwa navakuru vekea international womuno muzimbabwe kuti ko zviri kufamba sei nokubva ndangorondedzera semarondedzero andaita kuti ndo zvandakawana zvichiitike mumusha vakatuma komiti yavo yekumasvingo region yakaindoita investigate zvese vavakawana zviri zvo zvanga zvakaitika so vawana zvakadaro vakabva vandosvika nokuita urongwa utsva nokubva vandodzima mazita evese vakanga vakanyoresana navana navazvikuru vasiko vamwe vari kuHarare vamwe vasi vakatotama kumisha ukoko so vese vaya veopposition vakanga vanyimwa vese vakabva vazonyorwa mazita avo vakawana chikafu chavo pavhiki rapera iri so ndinoona kuti iko zvino pera yakazvonenda yakatogadzirisa chirongwa changa chavhiringwa zvikuru kwazvo mushamo kwokuti vatsigiri vemapato anopikisa vasawana chikafu
vaimbova nhengo yedare reparamende vachimirira MDCT vajob scaler vari parunare muHarare iko zvino yasvika nguva yekuti tiende kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai kana kuti Women's Forum.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tine hurukuro namuzvinafundo Dr. Chipo Dendere avo tichange tichikurukura navo pamusoro pemabasa akaitwa nava Barack Obama mutungamiri weAmerica uyo ari kusiya chigaro nemusuwe chishanu svondo rinotevera. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Dr. Dendere.
Niniwo ndafara kuva pano.
Dr. Dendere, mukatitsanangurirawo mabasa amuri kuita imi here semunhukadzi imo muno muAmerica.
Ini ndiri mudzidzisi kuuniversity kuGettysburg College. Ndinodzidzisa nezvenhau dzepolitics kunyanya mamiriro epolitics muAfrica nedzimwe nzvimbo dzisati dzave nedemokrasi yakanyanya.
Tinoona pari zvino America iri panguva yekunge ivo vava kuchinjana masimba. Tichiona kuti vaBarack Obama mutungamiri weAmerica vapedza pavo uyezve nemusi wechishanu musi wa20 ndira vachange vachipa masimba kuna vaDonald Trump. Mungati imi zvii zvakaitwa navaObama zvamungati imi gabatsira madzimai nyanyai kuAfrica nekumuwo?
Tichitanga nemadzimai emuno muAmerica nauye kuvapo kwehealthcare kuti vanhu vakwanise kurapwa, vanhukadzi vavakwanisa kuwana zvinhu zvakaita se-birth control zvichiburikidzwa nekubhadharwa neinsurance yavo zvaiva zvinhu zvakanga zvisipo kare. Ndinoona sekuti ipapo vakagona zvakanyanyisisa. Asi vaObama munguva yavo yekunge vari muwhite house vanhu vazhinji vanogona kunge vasingazivi izvi, asi kubudikidzira ne-State Department ravo vakava nemaprograms mazhinji kuAfrica munyika dzakasiyana-siyana aisapota nezvevakadzi.
Tipeiwo nhoroondo yezvirongwa zvakaitwa navaObama zvinobatsira madzimai muZimbabwe.
KuZimbabwe takanga tine mumwe wavo, mumiririri wavo vanoitwa Nikki Fox, akanga ari mumiririri wavo nezvegenda. Imwe program yavakaita yakanga iri yekuti tingabatsirisei mafemale journalists muZimbabwe. Vakainvesta zvekare mukuunza vanhukadzi, kunyanyanyanye vakadzi vechidiki muMandela Fellows program yavo. Munhu wekutanga akauya kuno aive munhu wechirume. Asi mukazotarisa makore akateera gore negore, dzimwe nguva kwaigona kutouya vakadzi vakaenzerana kuwanda nevanhu vechirume. Saka vaObama munguva yavo vachibatana namai Michelle Obama vakanga vari vanhu vanonzwisisa kuti vanhukadzi muAfrica vanoda rubatsiro rwakati o, panodiwa maprograms ekusimbisa kuti vakadzi vabudirire. So zvizhinji zvavakaita munguva yavo kunyanya kuburikidzira nekuAfrican continent. Mai Michelle Obama pane movie tingati chidocumentary yakaitwa gore rakunopera last year. Pavakauya kuAfrica vachitenderera nyika dzakasiyana, kuLiberia, kuKenya, vachitaridza nezvedzidzo dzevanasikana kuti vanasikana tingabatsirisei kuti vazhinji vavo varambe vachienda kuchikoro, vana vasaroorwe vari vadiki. Ndiwo mamwe atinotiwo malegacies aBarack Obama naMichelle Obama.
Tombodzokera kwamuri, zvii zvamungakurudzirawo mamwe madzimai angange akateerera pari zvino?
Kana kune vakadzi vekuZimbabwe vakateerera, ini ndiri mumwe vakadzi vari memba yeorganization inonzi Women for Women Solidarity. Tiri kuita campaign inonzi She Votes 2018, tiri kuti vanhukadzi hatingacheme kuti zvakati zvedu hazvisi kumiririrwa kana isusu tisiriwo kupinda munyaya dzematongerwo enyika, kana tisiri kutaura kuti zvii zvinhu zvinotinetsa. Saka ngatiunganei zvakataurwa navaObama, ngatiorganizei, ngatitaurei kuti zvii zviri kutinetsa, ngatiproposeiwo masolution ekuti tinoda kuti maproblems edu iwayo aaddreswe sei. Asi zvinofanirwa kubva kwatiri isusu sevanhukadzi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ndinokutendai Dr. Chipo Dendere kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvino tochienda kuna Jonga Kandemire achitipa chirongwa upenyu hwedu, Our Lives.
Ndinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvezvinyunyuto zvaigara zviri muvanhu vazhinji pamusoro pekugovewa kwechikafu, icho chainzwa kuti chaipiwa vanhu vachitariswa kunzi wabuda mumba mani, kana kuti chaipiwa webato reZANU-PF chete vemapato anopikisa vachinyimwa. Asi nhasi tashanya kwaRukweza, uku tawana amai Loveness Makaure kuti vataurewo pamusoro peshanduko yavepo panyaya yekugoyewa kwechikafu mudunhu ravo. Tinogamuchira ine mufaro paStudio 7 amai Makaure.
Aiwa, neni ndinofarawo Wajonga Kandemire kutaura nemi.
Aiwa, tinotenda zvikuru. Nhasi tati timboshanyawo kudunhu renyu kwaRukweza, kwaRusape, kuti tinzwe pamusoro penyunyuto dzataimbowana pamusoro pekugoyiwa kwechikafu. Tainzwa kuti chaipiwa chichitariswa kunzi munhu abuda mumba mani. Mungatiudza kuti pane shanduko here yavepo pakugoyiwa kwechikafu pari zvino?
Aiwa, tiri kunzwa kufara chaizvo shanduko yavo. Iko zvino hazvisi kuchatariswa kuti uyu ari kubva mumba mani kana kuti mwana wani. Takungopuhwa chikafu sekupiwa. Ofosi nekuzadza kunge vanhu vachipuhwa wese. Asi wari kupiwa wacho wari kungopiwa vanhu vakasangana.
Chii chaka konzera shanduko iyo ii amai makaure tichona kuti maisimbo gununguna kuti chiri kusarudzwa kuti we mapato anopikisa vanonyimwa we battle za ZANU-PF ndo anopiwa.
Ndinofunga kuti nhaurirano dzakaitwa izvi ndofunga ndo dzakakonzeresa kuti zvinge zvichigadziriswa kuti vanhu vange vachitambira wese. Tichitenda vakuru vedu vairamba vari kungoramba vachitaura kuti hazvina kunaka zvokuti munotarisa kuti munhu ari kubva mubamani. Munhu wese ane nzara, munhu wese ari kufa nenzara, saka munhu wese ngaawane chikafu. Kana dai kuri kunzi vanhu vari kushaya, havazoshayi wese wese, basi tisingatarisiri kuti uyu abva kumba yakati, uyu abva kumba yakati. Ngatingopese kupa takangosangana. Saka ndo zviri kuitika kunharaunda yedu kunoku.
Imi muri munharaunda ipi amai Makaure? Muri muwadhi ipi kwaRukweza?
Ini ndiri muwadhi 27 kumakoni saa.
Saka ndo zviri kuitikawo here kana kune mamwe mawadhi zviri kuitika menyu izvi?
Kune mamwe mawadhi hazvisi kuitiki. Wari kutotarisa kuti uri kubva mubamani. Asi muwadhi medu munomu ndoti aiwa, iye zvino zvinhu zvatinakira. Kuburikidza nekungoramba vanhu vari kungotaura, vachingotaura. Uyezve chakanyanya kutibatsira ndechekuti vari kutungamira vacho vakangosangana kuti mumwe muganuwo mumwe muMDC, saka zvanga zviri kungobata kuti vanoti kwachitora kwachitora. Ndo zvakanyanya kutibatsira. Asi dai vakapinda vari vega mazano, tingadai zvakatinetsa kuti tingadai pamwe tisina chatiri kuwana.
Imi muri webato ripi amai Makaure?
Inini ndiri muMDC wekwatsvangirai.
Tiri kunzwawo kuti pane nyunyuto pamusoro pemari dziri kuzobhadhariswa vanhu dziri kunzi ndedzekutakura chikafu ichochi chinopiwa vanhu pachena. Muri kubatwa sei nenyaya iyoyo?
Panyaya dzemari idzi, mari dzine dzichifanirwa kunge dzichibhadharwa, riri kunzi bhegi rega rega richenge riri kuuya rinofanirwa kunge richibhadharwa 50 cents, asi tiri kuzobhadhariswa ya $1.25.
Saka mari imwe iyi iri kuzoendepi?
Ndo dzinenge dzichizotorwawo zvadzo nevakuru, nokuti vanotoburisa muromo wekuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Muri kumhangara here zviitiko izvozvi kuutungamiri hwenyu kanawo kumapurisa?
Hatisati tamhangara hedu, unenge wakutongozoonawo kuti ukada kuti ubva wanyaya uzvida kuti iwewo umire mire zvakanyanya, unotosvera wapinda pakaipa. Saka tinozotongonyarara tongobhadhara mari dzochinyararise, asi takabva wanyasarwa seyaseya kuti mbudzi inorya peyakasungirirwa.
Saka mhuri iri kupiwa chikafu chakawanda zvakadii?
Zviri kuti izvo pachibage pari kupiwa 50 kg paimba. Hazvina basa kuti mhuri wangani, mozoishandira munoita food for work.
Manga makateerera kuna amai Loveness Makaure, mugari wemuwadhi 27 kwaRukweza mudunhu reMakoni South kuManicaland, muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndine wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muwako wa Blessing Zulu.
Aiwa, tinotenda Jonga. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu vadhewa mavhinga vanoti mapurisa anofanira kutevera mutemo panyaya yaamai Grace Mugabe neimwe shoroma yekuDubai yavanonzi vakatorera dzimba. Asi vaNick Mangwana vanova nhengo yeZANU-PF vari sachigaro webato iri kuLondon vanoti vanhu havafaniri kukurumidza kumedza kutsenga vachada panyaya iyi. VaJob Scholar vanoti vari kunyimwa chikafu kumaruwa vanofanira kumhangara nyaya idzi kuhurumende kana kuvakuru vakuru vemasangano ari kupa rubatsiro, nekuti vakasorovabembera vanofane nzara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoemba kuti muchange minesu zvakare. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawebsite yedu inoti www.voashona.com, uye munokwanisawo kunzwa Studio 7 pachannels muchishandisa decoder reWiztek kubva na 7 kusvika na 9. Anogoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Tokusiyai mina Chris Gande munhau dzechindebele.